Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 24, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iye zvino tiri mubishi nemaresidenti kuti tiite petition yatiri kuda kunopurizenda kudare reparamende musi wemuvhuro kuti vatidanyirewo minister of environment pai dambudziko riri apo kuti paitoriyabhiritete nekurumi uye nekutendedza hurumende zvakare kuti zvicherwa zvinofanira kunge zvicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagare pane zvakanaka.
Sangano reCenter for Research and Development roronga kuenda kudare reparamende negwaro renyunyuto riri pamusoro pekucherwa kwezvicherwa munzizi mudunhu remanikaland. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti urongwa hwekuumbwa kwekanzuro inozeya nyaya dzemihoro hwaive pachinhano chepamusorosoro. Sarudzo dzekutsvaga vanhu vachange vari muzifa dzokonzera mitauro zvichitevera mitemo mitsva ichashandiswa mukutsvaga vachapinda muzvigaro zvemusangano renhabvu iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvenharaunda nekodzero dzevanhu reCenter for Research and Development rinoti mangwana muvhuro riri kuenda kudare reparamende kunosiya gwaro renyunyuto pamusoro pemachererwo ari kuitwa zvicherwa munzizi mudunhu remanikaland. Mukuru wesangano iri vaJames Mupfumi vanoti sangano ravo rakatoburitsa gwaro reongororo yekucherwa kugoridhe murwizi Mutare kusina tsarukano, vachiti ongororo yavo yakaburitsa kuti kwanga kuine makambani akati kuti anga achichera murwizi zvisina magwaro ari pamutemo. Vamupfumi vanoti sangano ravo rakabatana nevagari rakasvitsa nyunyuto kuhurumende zvakazoita kuti patorwe matano kanokwana kaviri ekuedza kumisa kucherwa uku, izvo vanoti zvakazoita kuti vaichera ava vangosiya makomba nematutu evhu zvave kutadzisa mvura kuyerera zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vebazi rezvemigodhi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamupfumi.
Problem huru yaapo ndeyekuti zvakangosiwa zvakadaro ari matutu makuru emavhu, mvura haisi kufamba murwizi imomo ende mabhiriji ezvinofanika Mutare bhiriji yava nesimutation uye kuna almost about 800 families dzinogara munharaunda iyoyo. Zhinji dzemafamilies iwayo dzinowanikwa long murwizi iyoyo ende nemvura yakunonaya pane njodzi yekuti maproperties evanhu anokwanisa kuparara. Saka ndoo nyaya yapo huru iye zvino yekuti panofanira kuti pagadziriswe rwizi rworwo kuti vanhu vaive nekugara zvakanaka.
Makambani ari kuchera vari kukwanisa here kuitawo mabasa ebudiriro munharaunda imomo, zvekuti zvamuri kutaura zvekugadzirwa kwemabhiriji nezvimwe zvinogona kunge zvichiitwa imomo?
Hakuna changa chichiitwa. Isusu muongororo yatakatoita takatoenda kunoendeswa revenue rwizi rworwo rwuriranda Mutasa rwuriradisitanto ikoko hakuna chiri kuenda ikoko zvakare. Tikaenda kunoendeswa goridhe chaiko chaiko kufidelity hakuna zvakare goridhe riri kuenda ikoko. Saka hakuna nekuti vanhu vanga vachichera zvisiri pamutemo vanga vachitarisa masimba epolitics. So makambani akafopo iwo akanangana kunyanyanyanya nezvematongerwo enyika vanhu ivavo vanga vachichera ivavo. Saka havana chavanga vachibhadhara.
Tichitarisa iro gwaro renyu ramakaburitsa rinozobatsira sei matambudziko ese amuri kutaurai?
Gwaro iri kuyeuti da urubende nezviri kuitika saka zvino tiri mubishi nema residents kuti tiite petition yatiri kuda kunopresenta kudare reparliament musuwe muvhuro kuti vatidanirewo minister of environment paita mudziko riri apo kuti paitwe rehabilitate nekurumidza uye nekupendedza hurumende zvakare kuti zvicherwa zvinofanira kunge zvicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagarisane zvakanaka saka ndinotonzora tinaro parizvino nekuti takatarisana nedisaster pakasaitwa rehabilitation nekukurumidza nekuti zvino muzimbabwe zvino inguva yemvura ende mvura yazvino yakuuya iri kuuya kudaro rwisa harusi kufamba nekuti rakangobviswa vanga vachichera vaya havana kusungwa ende hapana matanhara atiri kuona ari kutorwa kuti rwisi rugadziriswe kuti mvura idarike ndosaka zvino tiri mubishi rekuti titarisane nedare reparamende kuti vange vachitaura nevakurukota vehurumende veminister of environment minister of mine kuti paitwa matanho nekukurumidza kuti rwisi rugadziriswe mvura ipfuure vanhu vasapinde mudambudziko rekuparadzirwa dzisa neupenyu masvondo apfuura aya kwakatofa munhu murwizi imomo nekuti vamwe vana vakunotambira madhamu aya akasiyiwa iwayo vamwe vana vari kuchera imomo vachitsvaga goridhe vamwe vacho akatopfutsirwa nevhu akafira imomo
asi chii chiri kutarisa hurumende kuti inge ichitora matanho kana imi muchiita mabasa ekuratidza zviri kukanganiswa munharaunda muchivasvitsa
chiri kuvhiringa hurumende ndechekuti kune vakuru vari muhurumende vari kuwana zvavanowana pazvinhu izvozvo ndo zviri kuita kuti hurumende isave ine simba rakanyanya rekumisa zvinhu izvozvo ndodambudziko huru ririmo panyaya yeriver big mining
iri gwaro renyu maingotarisa rwizi rumwe chete mutare river here kana kuti mune mamwe matunhu amakasanganisirawo muongororo yamakaita
kuchimanimani ndizvo zvakare zviri kuitika ikoko kwaodzi ndizvo zvimwe chete izvozvo zviri kuitika ikoko ende ndinodayira kuti matunhu ese ane nzizi kune goridhe zvinhu zviri kuitika izvakada kudaro gwaro redu rakatiratidze chete kuti zvataona izvi ndo zviri kwese
avo vanga vari mukuru wesangano recenter for research and development vajames mupfumi vari parunhare kwamutare nestudio 7 sangano rinomirira vashandi vehurumende munhaurirano dzemihoro rezimbabwe confederation of public sector trade unions rinoti urongwa hwekuumbwa kwesangano rinoona nezvenhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende harmonized collective bargaining council hwave pachinhano chepamusorosoro mutungamiri wesangano rezimbabwe confederation of public sector trade unions amai cecilia alexander vanoti sangano iri richaumbwa nevamiriri vanobva kuvashandi pamwe nevamiriri vanobva kuhurumende uye patove nebumbiro remitemo vamwe vashandi vehurumende vari kukurudzira kuti national joint negotiating council iyo inove iri kuitungamira nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende pari zvino iparadzwe vachiti haisi kupa vashandi mukana wekutaura zvavanoda panhaurirano dzemihoro ngatinzwei hurukuro yataita naamai alexander pamusoro penyaya iyi
NJMC yedu ndingati gore rino rese yanga ichishanda ichikwanisa kuwirirana panyaya dzekuti tine zvimwe zvinhu zvatisingagoni kutaura ine meeting setup ndofunga munowirirana nini inenge ichingotarisa kuda kuti zvitariswe ipapo motokurukura motowirirana kana kusawirirana asi takaita maworkshops nepublic service commission yatakadiskasa tichiona kuti hatifani kungotaura nyaya dzesalary chete zvakawanda zvazva tinofanira kudi kunge tichidiscasa saka takatosangana kaviri yezvino tichazenge tichisangana zverwetatu kuworkshop ikokoko tinenge tichitarisa zvese zvinobata mushandi mainterest emushandi kuti mushandi kuti ashanda anoda chii matools of trade ndinganyanyotaura maybe specifically panyaya yewelfare yevashandi tichitarisa nyaya dzesalary takatoadopta nyaya inonzi fair wage policy
inoitawo basa rei
kune komiti iripo ine vamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vari kutarisa kuti chii chingabvi ichi chinodiwa kuti munhu anzi ari kushanda muhurumende ararama zvese nevana vake saka vakaita kamapu nefremework ine bread basket zvatakazosangana zvetikawirana kuti haizvi ndizvo Saka chasara izvi kungoita costing yacho. Saka nyaya dziripo ndedzekuti kana tichinge tawirirana kuti izvi ndizvo zvinoita kuti mushandi afanire kuwana. Tetazvongana tofamba sei kuti tisvike ipapo. Uye kana tisati tasvika ipapo, zvii zvingaitwa kuti zvifanire kubatsira mushandi. Employer yabva ibva asati asvika panevho yacho iyoyo.
Pane vamwe vari kuti imi munongotambira zvabva kuhurumende.
Ichokwadi vakademi ndoyagara iri nyaya yacho ichichemwe chedu ichingoungudza gore negore kuti ipapa munoita budget racheka pamunodi mugoti bvunza kuti isusu tinodei asi gore rino iri workshop kwatakaita ichikoko kupakwanisa kunotaura zvese zvatinoda tikaita popout zvese zvatinofungira ndozvinofanira kunge zviri mubudget asi isusu tinoona sekuti it's an improvement but asi nekufamba kwenguva zvinechitozoona kuti tinofanira kutanga tatowirirana kuti chii chatinenge tichizotambira gore rinouya chichapinda mubudget kuziva kuti wazoya vachiti aiwa budget taiita iyi ndo mari yatakupai saka mukada kutarisa muchaona kuti hatisati tatanga kutaura tiri mushando hurumende gore rinoya chazvinga achitambira mari saka ndo zvimwe zvezvinhu zvekuramba zvichitinetsa tichiri mashure mbichana asi isusu tichaedza sevamiriri kuramba tichimeka shuwa kuti taramba tiri relevant kune vanhu vatinomiririra
kwoitawo vamwe amai Alexander vari kuti dai National Joint Negotiating Council yabviswa zvinozobatsira here vashandi izvi
zvinobatsira chose vakandemiri muchatarisa kuti NGNC inonyanyopa simba kuna employer uye nekune vanenge vachirana ministry iyoyo kuti zvatinogona kutowirirana ivo vanogona kuzviti hazviite nyange tese vese marepresentative zeemployer naemployee tichiona kuti izvi ndo zviripo uye mutemo unoti hanzi tinenge tichingoconsulta hatinegotiate saka zvese zvakamuchitira vashandi izvi tiri kuita asi simba redu patable ishoma zvikuru asi toda kufara kuti ndizivise vanhu kuti process yekutotanga harmonized collective bargaining council yapamberi tatova neconstitution saka isusu ichitoita tirambe tichienda kuengensi ndochetinoziva kuti engensi ndoichazvitanya mukuta webargaining council saka zvese hwaro hwacho framework zvatovapo constitution yacho yakaitwa nevanhu vanosanganisira vakabva kulabor nevehurumende
avo vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare nestudio 7 vateereri tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu paVOA Shona apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa mukavhura WhatsApp dzanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi follow apa apadiwe link asi kune vanoda havo kushandisa link endai paFacebook page yedu patinoisa link yacho iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti youth forum tichitarisa nezvezuva reWorld Children's Day ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chevechidiki chamunosipiwa naTaboka Ncube weStudio 7 nhasi tichitarisa nezvezuva rekodzero dzevana reWorld Children's Day iro rinocherechedzwa musi wa20 mbudzi gore roga roga pasi rose tiine hurukuro nemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children Reverend Taylor Nyanete tatanga nekubvunza Reverend Nyanete kuti zuva iri rakakosha zvakadii uye rinocherechedzwa here muZimbabwe
muZimbabwe zuva iri rinonzi World Children's Day rinocherechedzwa zvechokwadi ndingati musi wa16 November His Excellency President Mnangagwa sachair weSADC vakakokorodza nyika dzeSADC dzikauya muZimbabwe kuVic Falls kwavaicherechedza zuva iri revana
imi munodaidzwa here panenge pachirongwa nyaya dzekodzero dzevana Reverend Nyanete
isu sesangano remubatanidzwa revanhu vanorwira kodzero dzevana tinodaidzwa panorongwa kana kugadzirwa mitemo iyi tichipa pfungwa dzedu tichiti vana vauyevo vataurewo pfungwa dzavo inonzi child participation saka mitemo iyi yaumbwa nekugadzwa vana vachibvunzwawo uye vanoshanda nevana vachibvunzwawo
asi munoona here idzo kodzero dzevana dziri kutevedzerwa muZimbabwe
kodzero dzevana dziri kucherechedzwa muZimbabwe zvikuru takatarisa hurumende pachezvayo tichida kunzwisisa kuti hurumende yaita chii, tinoda kutanga nebumbiro remutemo ija kana kuti ra 2018 rakagadzirwa after the Lancaster House. Bumbiro iri rine section inotaura nezvevana chete chete. Saka ndozvimwe zviri kuita hurumende yeZimbabwe izvozvo. Zimbabwe yapamberi kana tichitarisa nyaya idzi. Yamira chaizvo kuti kodzero dzevana dzinge dziripo.
Ndedzipi kodzero dzinotariswa kupiwa kuvana?
Kuenda kuchikoro ikodzero, kurapwa ikodzero, kupiwa pekugara pakanaka ikodzero, kupiwa zvekudya ikodzero, kuteererwa mwana kana achitaura ikodzero, kubatsirawo mabasa emumba kwemwana achidzidziswa kuti anogara sei, anotsvinda sei, ikodzero idzodzo dzemubereki. Saka kodzero hatisi chinhu chitsva, chinhu chagara chiripo chatinotoita kuitira kuti mwana akure zvakanaka, mwana achengeteke. Because ukadzidzisa mwana kubika, kana ega anoziva kuti kubika kunoitwa sei, stove inoshandiswa sei. Saka pane chakaipa nekudzidzisa ikoko. Hakuna mwana anoramba izvozvo, nokuti zvinomubetsera zuva rake remangwana.
Munozobatsirawo vana nenzira dzipi semasangano anorwira kodzero dzavo?
Isu semasangano akazvimiririra tinonyora gwaro remaonero atinoita nyaya dzevana. Kuafrican Charter every 3 years tinoendesa report. Kuuncrc tinobvumirwa kuendesa report every 5 years. Iyo hurumende pachezvayo inosungirwa kuendesa gwaro every 3 years kuafrican charter, every 5 years kuuncrc. Izvi zvinhu zvinotofanira kunge zvichiitwa nehurumende nokuti ndiyo yakaisa ruoko yega kuti ndabvumirana. Saka isu kana takutaurawo ikoko tinongotaura mamiriro akaita nyaya dzevana munyika yatigere. Saka isu muZimbabwe tatova nemakore nemakore tichiendesa maripoti aya. Asi kana maripoti edu aenda, chinotangwa kutariswa iripoti yehurumende edu ozobetserwawo kuti atsanangure mumwe matinenge tichiona kuti makasaririra. Saka ndozvimwe zvatinoita. Iye zvino pari zvino takatarisana nenguva yatiri yebhajeti. Takanga tichisangana nevana, tichisangana nevadare, tichivaudza matinofunga kuti munofanirwa kuwedzerwa mari sezvakaita homwe inobetsera vana vanotambura nemaschool fees, homwe inobetsera vana kuti vava nechekudya, homwe inobetsera vana kuti varapwe, kuti mishonga yevana vari positive inge iri punguva dzose uye ichionekwa kuti vana vachivatora. Saka zvinhu zvatinoti zvatiri kuita. Saka bhajeti kana yabuda yataurwa, tinototarisawo tione kuti ndepapi pakawedzerwa, ndepapi pakaitwa zvezvinani panobetsera kuti vana vange vachichengeteka zvakanaka.
Manga makateerera kumukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe, National Council for the Welfare of Children, Reverend Taylor Nyanete, muchirongwa chinotarisa zvevechidiki. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Zvino tinokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum, muchichipiwa naIvans Zininga westudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu.
Tinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Ivans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tawanawo mumwe mukuru anonzwisisa zvechitendero chechimoslem chinotaurwa nevazhinji nemazita akasiyana siyana. Tina Imam Marshall, tokuchingamidzai muchirongwa. Titange nekunzwisisa tsananguro yechinamato ichi.
Chokutanga, chitendero ichi vazhinji vanowanzotaura vachiti chimoslem, kunyange hedu tichikwanisa kunzwanana mukutaura nenzira iyoyo, regai tibatsirane mukutwasanura mazwi nemashandisirwo awo. Chitendero ichi chinonzi Islam, muchidimbu zvichireva kuzvipira zvakazara muutongi, muumambo uye muumwari waAllah, zvichizadziswa nekuva namata ivo mwari vega uye kutevedzera mirairo yavo.
Saka vanonzi ma Muslim matinenge tichifamba omutichinzwa mundevapi?
Muno anotenda muchitendero cheIslam, anotevera gwara reIslam senzira yeupenyu, ndiye anonzi muMuslim.
Saka chinamato ichi mabata kuti ichinonzi Islam chakatanga rini, nani, kupi?
Tinoti mavambo eIslam ari pamurairo uye sarudzo yaMwari. Isu sema Muslims tinotenda kuti Mwari akatisikira kuti tinge tichiva namata. Tinozoona mundima yechi51 muQuran verse yechi56. Saka chinangwa chaMwari ichi chinobata munhu wese, kubva kumunhu wekutanga Adam rugare ngarwe kwaari, pamwechete naEve rugare ngarwe kwaari. Nokudaro Islam inoti zvaive zvakafanira kuti nzira yaMwari yekuva namata nayo izivikanwe kubva kumavambo eupenyu hwemunhu pano panyika nokuna baba vedu Adam.
Adam uyu ndiye mumwe chete here waAdam naEve unotaurwa nemamwe maBhaibheru?
Qur'an rinotidzidzisa kuti Islam igwa rakasarudzwa naMwari kuva gwara reupenyu uye nzira yekunamata nayo Mwari yatingati chitendero, zviri muQuran ndime chi5:3. Uye kuti muMuslim wekutanga anova Adam rugare ngarwe kwaari. Saka iri rakaive gwara rakasarudzwa naMwari, rikatarirwa naMwari, rikapiwa kubva muuchenjeri hwaMwari kumunhu wekutanga Adam, akaritevedzera iye nekuridzidzisa mhuri yake neavo vese vakateera mushure make, rikave gwara ravakange vachitevedzera senzira yekunamata nayo Mwari sechitendero.
Tinonzwa muri kutaura maprofita atinonzwawo kune mamwe marudzi echinamato, ndivavo vamwe chete here vamunotendawo kwavari?
Vese vakazvipira mukunamata Mwari mumwe chete nekuzadzisa mirayiro yaMwari, zvavakatara kuti zviitwe zvichiitwa, zvavakatara kuti zvisange zvichiitwa zvichisiyiwa. Ndogwara rakauya zvekare kuna Noa, rikauya kuna Abraham nekuna Moses, kuna Jesu uye Muhammad rugare ngarwe kwavari vese pamukati nemaprofita vese.
Panoda kutsanangurwa ipapo panoti mutumwa Muhammad apo, vamwe vanofunga kuti ndoo panotangira Islam yamuri kutsanangurwa.
Haina kuvambwa nemunhu. Zoreva kuti Islam haina kutangwa namutumwa Muhammad rugare ngarwe kwavari sekutaurwa kwazvinoitwa handizo, nekuti Muhammad rugare ngarwe kwaari apiwa chitendero chagara chiripo sekupiwa kwachakaita kuna Jesu, kuna Moses nevamwe vese, chinova chitendero chakatanga kupiwa kuna Adam sekutsanangura kwataita.
Saka imi gwaro ramunoshandisa mukereke menyuwo imi ritsanangure izvishoma iroro vanhu varinzwisise?
Muchitendero cheIslam ichokwadi tine bhuku dzene rinodaidzwa kuti Qur'an. Tinotenda kuti ndiro gwaro dzene rekupedzisira rine mashoko aMwari rakadzikiswa naMwari nenzira yerevelation kuna mutumwa Muhammad rugare ngarwe kwavari. Naizvozvo Qur'an ndiro rinopaura tara mirayiro yese yatinotevedzera semaMuslims mukurarama kwedu. Temo ine chekuita nekutenda atingati mabeliefs, kutenda muna Mwari, nzira dzekunamata nadzo, kugarisana nevamwe munharaunda, tinga nekutengeserana, wanano, zvekudya, kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro tinozvitora muQuran.
Aiwa, nguva yedu ndo yaita shoma. Imam Marshall, ndinokutendai nezvamagoverana nesu muzuva ranhasi. Ndichakukumbirai mudzoke zvakare svondo rinouya, tipwedzere pahurukuro iyi veruzhinji vagonzwisisa. Vateereri, ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi ndokuoneka iine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo zvakare kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, sarudzo dzekutsvaga vanhu vachange vari muzifa dziri kukonzera mutauro zvichitevera mitemo mitsva ichashandiswa mukutsvaga vachapinda muzvigaro zvakasiyana-siyana muzifa. Michael Kariati anotipanya iye.
Pa zigaro zvose zvichakwikwidzwa muzifa. Chigaro chemutungamiri wesangano iri ndicho chine vanhu vabuda pachena kuti vachakwikwidza. Vanhu ava vanosanganisira vafarai jere, mutungamiri wePremier Soccer League parizvino, muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda, vakambovesa chigaro weDynamos. Vatemba Muliswa, muzvina bhizimisi ari kuBritain, vamasha ogore, uye muzvina bhizimisi, uye vaine zvikwata zvenhabvu, vawangu mazodze, avo vakazivisa nemusi wechishanu kuti vabuda musarudzo iyi. Mukuru weZifa, muzvare Yvonne Manwa, vanoti kunyoreswa kweavo varuda kukwikwidza zvinzvimbo musarudzo kwavhurwa kusvika musi wa10 zvita, uye sarudzo dzizoitwa musi wa25 ndira 2025. Vanoda kukwikwidza vanosungirwa kutevedzera mitemo mitsva yakatarwa neZifa Congress inoti munhu anoda kukwikwidza chigaro chemutungamiri weZifa nemutevedzeri wake anofanira kuve ane zvidzidzo zvishanu kana kuti 5 ordinary level subjects dzakabudirira. Pamusoro pezvo anofanira kuve mugari muZimbabwe kwemakore maviri akateverana. Mitemo iyi yakapasiswa neSports and Recreation Commission kuti ive mubumbiro remitemo yenhabvu munyika. Asi aimbove gweta reZifa vaRalph Maganga vanoti mutemo we5 O levels pamwe nemakore maviri akateverana munhu achigara muZimbabwe yakagara iripo, asi kungoti yaive isati yaiswa mubumbiro remitemo sezvaitwa izvi. Vajere vanoti mushure memakore mana vatungamira nhabvu yezvikwata zvepamusorosoro munyika vave kukodzera kutungamira ZIFA. Vamponda vanotiwo nhabvu iri kuda munhu akaita saivo anoziva zvemafambisirwo emari.
Munhu ari kudiwa pabasa iri haasi munhu anotamba bhora, pari kudiwa munhu anonzwisisa zvemabhizimisi, anonzwisisa nezvemari, anonzwisisa kugadzirisa kuti mari inouya sei. Ndopa ndokunoti ipapo makandidates akawanda ndokwanisa kunge ndichiziva kuvadarika.
Vamuliswa vanotiwo ivo chete ndivo vakakodzera kutungamira ZIFA.
Ini ndakadzidza nyaya dzemasports and bora esport. Hapana munhu ane degree rebhora kana recricket kana rugby, asi zvese zvinoenda under sport and sports management. Saka zvinoda munhu ane ruzivo akaenda akanodzidza kuti zvemasports izvi zvichibatanidza bhora zvinoranwa sei.
Vagore vanoti ivo vanokodzera kukwikwidza nekuti vapedza nguva yavo yakawanda vari muZimbabwe vachifamba nemaorias. Asi munyori mukuru weFootballers Union of Zimbabwe vaTerence Malunga vanoti nhabvu inokodzera kutungamirwa nevakamboitamba chete.
Chishuwo chedu chikuru ndechekuti tikwanise kuonawo vakomana nevasikana vakambotambawo mutambo uyu, vakwanise kuvawo vari mukati memuunganidzwa wesangano weZifa. Izvozvo zvinokonzeresa kuti ruzivo rwavo rwekuva kuburikidza mukutamba kwavo vakwanise kuzviunza patafura.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanotsinirawo vachiti vakambotamba bhora ndivo vanoziva zvinodikanwa mukufambiswa kwenhabvu munyika.
Tinoda vanhu vanenge ana Peter Law EPO akatamba level highest level. Tinoda vanhu vanenge ana Benjani Mwaruwaru. Saka ndivo vanhu vatinenge tichida. They've got the nation in that.
Asi mutsigiri wenhabvu vaKudzaibere vanoti hazvinei nekuti munhu akambotamba nhabvu, asi chinodikanwa ruzivo rwekutungamira nhabvu yacho.
Munhu akambotamba bhora, munhu akambotamba netball, munhu akambotamba cricket haakwanise kukunda munhu anoziva mafambisirwo emari, haakwanise kuziva management any another level kuti zvinhu zvinokwanisa kutibatsira.
Mutsigiri weDynamos vamasimba denenga vanoti munhabvu hamusi kudiwa vanoita nezvematongerwo enyika.
That person anenga pinda achichauta admin we sport iye ari member of parliament kana kuti councillor, he or she is going to spend more time ari kumaruzevha achiconcentrata ne constituency yake, asi kubhora kunenge kuchida kuita sei, kuchida kuranwa.
Pari zvino na Boom Zimbabwe iri kutungamirwa necommittee ye FIFA normalization committee iyo yakagadzwa ne FIFA kuti igadzirise nhabvu munyika uyezve nekuronga kuti kuitwe sarudzo yevatungamiri venhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukelane njabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 24 kuLwezi 2024. Ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, ithi kuqakathekile ukuba abanamabhizinisi asathuthukayo babe nolwazi olujulileyo ngokusebenza kwengatsha zikahulumende.
Kuma-renters, kuma-rates, kuma-licensing, inakisikele kukwede kanzili. Kuli hili nyelo labo, olo kuthi besambu kuthi kuthi manzu kuthi kuyenzani nemalini.
Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi. Kusukela mhlaka 25 kusiya ku 31 kwamawadi ehlukeneyo alendawo ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi.
Njalo ngenjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezidakathini bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sekungaba yikwenza izinto.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation, iVZ, yona esanda ukuqhuba umhlangano labamabhizinisi asathuthukayo. Abanye babo kungabasakhulayo ithi kufanele abantu babe lolwazi ngokusebenza kwengatsha ezehlukeneyo ezikahulumente ukwenzela ukuthi balwele amalungelo abo. Kweziphathelane labasakhulayo lamhla, sixoxa lomnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla salinhlanganiso kuhlelo oluphathelane labatsha.
Ama-challenges ahlangana nama-informatators khathesi ikakhulu akobulawayo. The lack of dissemination from the city council ukuthi ibafundise kumbe ibazise izinto ezabe zenzakala zathi akhonseniyibona njengabantu asebekhona kubhajethi yakobulawayo. Before ama-informatators or ngithi ama-vendors, they didn't have a budget that is we have a specifically for one, but the city council is here for Fala, that is a budget. If it can see the wind, the government is needed informal centers.
So sikhuluma ngalona lolo lwazi okumele libe lalo like laba lomhlangano obuhlafuna lolu daba, libona ingane uzaphumelela yini ukuthi bonke baluthole lolu lwazi?
Okay, then in China, so it's really meeting more training from this is a movie, the my informal checkers, the public finance management. What I said, I said, really, in public finance, and in Jado, if you can see the my FTK, in my Liana, if you can see the matrices, the Tora won't come my live, won't get a man by presence and done. Yes, in the case, you can see, and nobody opened they were accounted because the money and Yabo, we call a situation which we pay if it can't deliver. So, but for this, is a Kamuzi, Lama vendors, which Kuma vendors, Kuma rates, Kuma licensing, United States, the country. We do need a law, or which the stand, which is the demand, which is the Zani, Madrid. We may be able to 3% of the present fund, a pure Amawati, Amawati, a Kanyan council. We do need a level that Kamuzi. Which is under the who's considered the committee that is responsible for which is 3% of the Indian. Who is doing it? The main formal sector, which is the which is the Enzani, the Mali, the Mali, the Enzani, the Mali, the Mali, the Enzani, the Mali, 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 when it comes to public finance.
Sesihlolisisa impumela yemfundiso leyi iyasebenza yini, ithuthukisa njani umsebenzi wabathengisayo ezitaladini.
Umphumela uzasebenza i-training leyo besibiza ukuthi training trainers ukuthi hambe kuyetraina abanye abantu. So abantu bekenaba le information, ulwazi yilo olujulileyo. Abantu bekenaba le lwazi, kuba lula ukuthi bevume okuvumakalayo, kuba lula ukuthi be-track even i-budget. So ma sebenelo lwazi, kuzaba lula ukuthi even ma i-city council i-allocate imali, yathi imali leyo neyokuthi siyilakhele ama-vending bays. Sile na sana nzima na mazindini pezi la wanchi. Luba lula po ama vendors ukuthi behambe esikhathini lebethi hayi phela lethi upachethi yasenza lokho lokho aliko nzanga why linga wenzanga. So the whole idea was just equip them with information kwenzela ukuthi bebe u point of knowledge when they are going to ask questions the city council. Ngoba okubuhlungu kakhulu esikhathini ezini ukuthi bayabe belobha or besiyabuza ngezinto abangena knowledge ngazo then city council ngathi
ikhansilisi logatsha oluqondane lama informal traders soluqalisile yini ukusebenza njalo le awubona umahluko.
Soluqalisile ukusebenza umahluko omkhona njalo mkhulu. Ungakhangela ngazi uhambe kubo sokusile uhambe kunkulumani laphana kulezi ndawo esezivuliwe ezikhangele ezinokisa ama-informal traders ngoba esikhathini esiningi ama-informal traders agcwele yonke indawo most of the people asezivile bayazisebenza ngokuzithengisela. So khathesi i-department of even i-town planning iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bebe lezindawo lapho abazakwanisa ukuthengisa khona bengaxhotshaniswa ngumasipala. So i-department is very important njalo futhi iyenza abantu bebe le infrastructure e-proper ama-vending bays aluphasha enkulumane lapha ne-complex kule ndawo yavulwayo it's all due to ukuthi khathesi sokule-department that is specifically for ama-informal traders.
Lo ngumnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko wenu.
Salamukela Zulu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ningami uMthembu Zithembayo, uGibbs Dube. Namhlanje silenhlanhla ngoba ngilokhokhela ibutho lenkosi. Uzazitsho ukuthi ngubani njalo lokuthi uyenzani khonapho nxa ekhokhela ibutho lenkosi?
Igama nguMlungisi Madavuta Ushabalala, umshinza wezintombiza uShabalala uMakhitazi Ntombi sempedeni uKhitazi yezilayo etsholotsho lapho engizalwa khona ngaphansi kwenduna uMathuphula silana nje eGoli ngokuhlala.
Ye, siyakwethi wena vele kwezamasiko kulapho okuthakazelelwa khona. Akusitele ukuthi nxa ugokhela ibutho kuyosenzani le?
Ugogohla nje wesizwe ngokwawo. So umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ubone ukuthi ukhokhela amadoda adoda ampela lawo kumele uhambe ngendlela eqondileyo ma usenza lezi zinto.
Ye, singathi ngubani olilolongayo olitshengisa ukuthi kumele lenze kanje lokunye okuthiyene?
amabutho alezinto zazo zamabutho okuyibona abakhona vele abacijisi abakhona labo kwazi ukuthi laba ngabacijisi ibutho laba abacijisi amaguqa laba abacijisi unkantshubomvu kuya ngesigaba ngesigaba ziba lisazi ukuthi ibutho lile sigaba ngesigaba ukuthi kule sigaba lesi besigaba lesi kule sigaba lesi so ngaphansi kwayo kwezinduna zamabutho ngaphansi komdidiyelo wamabutho lomsekeli wakhe kubaphuba lezinduna okuyizona zamabutho ezincedisa lapho lokusetshenzwa kanjani.
Ye, sizokuthanga ngiyabe nomcimbi omkhulu akusitele ngomcimbi loza.
Njengoba umnyaka suphelile sesiqedile njengoba last week besingale egadade sesiyakhumbula amaqhawe akithi amakhulu asala laphana alele laphayana ezama ukuvikela lesi sizwe sakithi. Sesiyavala umnyaka khona lana eGauteng eGoli ngapha sesilungiselela ukuphindela emakhaya. Inkosi yakithi izaba lithuba laphana inkosi yakithi ubulela ndobhengwela kamzilikazi. Udobhadobha njengomlomo wenkukhu odobha umphakasi wayo nalengayo abafunga bathi angeke amwela umzengalo omwela amakhanda amadoda. Uzaba lenkulumo ezabe iqondise esizweni ngalelo langa mhlaka 30 ekhuluma nabantu bakhe ekhuluma lesizwe sonke esifisela umnyaka omutha lo ebaphathisa lomphako abazahamba nabo esiye emakhaya besiya lapha besiya khona. Mhlaka 30 November kwakuyisathathe sabe silana eTarfontein esikolweni aphana okuthiwa yi-BVB Hope Fountain School eCenterfontein yikho lapho esabe sihlangene khona.
Yeah, wanxusa bani?
Wonke umuntu wakumthwakazi awukhethelekile ukuthi ungonjani. Elo ungumuntu wakumthwakazi ingumuntu ongaphansi kwesizwe sakithi sakumthwakazi uyamenywa. Konke lezivakathi ziyavunyelwa, wonke umuntu okhona uyavunyelwa ukufika kule ndawo. Siyalinxusa nonke bantu bakithi, phelelani lapho sizovala umnyaka sijabule, sivayelisane kahle, sisiye emakhaya.
Yokuqatheka ngalani khonokho?
Kakhulu kakhulu ukuthi ngemva komsebenzi engidala esiyenziwe isizwe nonyaka sisebenze kakhulu esizweni sakomthwakazi. Kuqala umnyaka ngo-April sagijima ebabambeni lenkali kumhlomela wenduna uDakamela. Sithe sibuya lapho kwaba le-month cultural event yayenziwe enduneni laphayana emkhezi uMakhizi. Sithe sibuya lapho kwayiwa emhlahlandleni kuyakhumbula inkosi uMzilikazi. Sithe sibuya lapho kwayiwa ukuyavulela itshe lapha lendlovukazi enyathi lapho kuyavula ithi lendlovukazi umathebe laphayani ndlovukazi inkosi uMzilikazi. Sithe sibuya lapho kwayavula ilitshe lenduna yesizwe laphana uGambu Sithole le ngaphansi kwenduna uManguba ePlumpt. Sithe sibuya lapho kwayiwa eGadadi ukuyakhumbula amaqhawe akithi. Umsebenzi omkhulu lo wenziwe ufuza abantu behlale phansi bezibonge bejabule nje bekhumbule bebonga yonke le msebenzi, bebonga amathonga abakhokheleleyo. Zange sibe neengozi eziningi, sihambile siyile ezizweni ezinye ezifana labo Swaziland, siyile kwaNatali, siyile endaweni zayo. Zange saba neengozi esahlangana nazo emgwaqweni. Konke lokho kumele sibonge emathongeni akithi namathonga esizwe ukuthi kusikhokhelele kuze kuye fika. Kuqakatheke kakhulu kakhulu.
Hayi, sibonge kakhulu jabalelo ngajelo kusasa. Ye, lo-ke ngumnumzana Jabalala okhokhela ibutho lowakhethwa umndeni wakokumalo ukuba inkosi yamaNdebele ubulelani lobhongula. Ake simalapha kuhlelo lethu lamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthombo ozithembayo uGibbs Dube. Lilani
ziyalandela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa ukuba libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangela ukuba kutshoni ukuba ngubaba. Singabala kwabase Efeso 6 chapter 6 verse 4 ithi lani bobaba ingabathukuthelisi abantwana benu kodwa libondle ngokulaya langokufundisa kwenkosi. Kutsho ukuthi nxa siqalisa namhlanje ukuba sikhangele lolu daba lokuba ngubaba, nxa umuntu kuthiwa ngubaba ngkhaya, kutshoni uNkulunkulu wamdalelani? Siyakwazi ukuba sonke silaleleyo kathesi silendlela esafunda ngayo ukuba lo muntu okuthiwa ngubaba kungabe kungumuntu onjani. Abanye safundiswa ngendlela obaba bethu abasikhulisa ngayo, abanye njalo safunda ngendlela abantu abanye omakhelwane esasibona ukuthi nxa kuthiwa umuntu kuthiwa ngubaba wenzani. Kanti namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi lo owadala umuntu othiwa ngubaba wayevele ekhangelela ukuthi ubaba enzeni. Okokuqala siyananzela ukuthi uNkulunkulu edala u-Adam emenza ukuba yinkokheli emzini wakhe. Wayemdalela ukuba akhokhele umuzi wakhe, njalo wayemdalela ukuba uzaba labantwana abazaba khona. Kule ndlela okumele abakhulise ngayo, njalo kule ndlela kulesikhundla sikababa, kulesikhundla sikamama, kulomsebenzi kababa, kulomsebenzi kamama. Ngakho ngifuna ukuthi ngokuphangisa ngikhangele izinto ezintathu obaba uNkulunkulu abadalela bona. Okokuqala, ubaba nguye ongumkhokheli wangkhaya, nguye okhokhela ngkhaya, nguye oletha umbono ukuthi siyangaphi, senzani, sihlala ngaphi, sidlani. Konke lokhu ngumsebenzi kababa. Ngakho ubaba nguye owondla wonke umuntu, ngiyokhangelela ukuthi awondle wonke umuntu. Vele yena u-Adam edalwa nguNkulunkulu, uNkulunkulu wathi eqeda ukumdala kazange ahle amnike u-Eve umngaki, kodwa waqala wamusa engadini yase-Eden ukuthi ayisebenza kiyo. Sesebenze kiyo-ke kwasekubuya-ke u-Eve, u-Adam wasekholisa wathi hayi, leli lithambo lamathambo ami, ubhambo lamabhambo lami. U-Adam ekholisa lapha nembono u-Eve, kodwa-ke wayevele esesebenza. Uthe ngemva kwa-Eve sokubuya abantwana, simfica vele u-Adam engumuntu okhutheleyo osebenzayo enkadini elungisa ewondla imuli yakhe. Ngakho umsebenzi wakho wokuqala nxa uthiwa ngubaba ngowokondla imuli. Okwesibili, yikulaya lokuqondisa abantwana. Sasibone kathesi emajele kugcwele amafana, kugcwele obaba, babe bengena nxa yokuthi baswele kwezinye isikhathi umuntu obaqondisayo. Nxa ubaba engekho oqondisayo, asitsho ukuthi ubabahlukuluze abantwana ababambe ngokubahlukuluza, kodwa asitsho ukuthi abaqondise ngendlela okumele bakhule ngayo, abaqondise ngendlela okumele bebemazi ngayo uNkulunkulu. Abantwana abaningi ukukhonzwa kwabo uNkulunkulu lokuba mazi kusukela ngkhaya. Ngakho ubaba ungumpristi omkhulu okumele aqondise imuli yonke. Njalo-ke ubaba kumele asifundise ngendlela zenkosi ukuba kambe inkosi siyazi njani. Konke lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi ubaba athathe leso sigaba sakhe esokukhokhela imuli, isigaba sakhe sokuwondla, isigaba sakhe sokusifundisa indlela zenkosi. Baningi abantu abakhula-ke ubaba engekho. Ngakho-ke ngomusa wakhe uNkulunkulu uyasidingela abantu omakhelwane, omalume, abanye abantu abangathatha leso sigaba sikababa, kodwa kuqakathekile ukuthi kube umuntu oba ngubaba empilweni yakho. Njalo kokugcina, ubaba omkhulu phezu kwakho konke nguye uNkulunkulu. Yikho uJesu wathi esifundiswa wathi sithi baba wethu osezulwini. Umuntu ongubaba uyasivikela, uyasondla. Yikho uJesu wathi sipheke isinkwa sethu sansuku zonke. Wena ungubaba kathi esondlaleleyo, uyaletha naye isinkwa ngkhaya ebantwaneni, uyabapha isinkwa sensuku zonke. Lo mama ongkhaya ukhona ukwenzela ukuthi ancedise wena, kodwa wena nguwe olomlando owokondla imuli. Nxa umama ekwenza esondla lemuli uncedisa wena, awumelanga lo msebenzi uchiyele umama. UNkulunkulu wabeka wena ukuthi lo umsebenzi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza, nithandazela bonke obaba abalalele, basize ubanike umusa ukuba bakwanise ukuba ngobaba. Kulabo abehlulekileyo uNkulunkulu amsiza, sicela ukuncediswa nguwe moya oyingcwele, moya kababa. Ngegama likaJesu njalo nithandazela labo abakhula bengalabo baba ukuba uNkulunkulu ungubaba wabo, umoya oyingcwele uzokubasiza, abaduduze. Lalabo abahlukuluzwa ngobaba enhliziyweni zabo, ngiyathandaza ukuba uNkulunkulu alinceda alisize ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abaculi bentayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 esigabeni sabo endaweni ezibalisa igonye Nkayi Center, Kwelutshena, Nyanje, ezitolo zeMateme, Khomayanga lezenga ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi. Umcimbi lo ubizwa ngokuthi yiNkayi Festival, njalo lapha sizwa umculo werumba othi ikhothe ikhothayo okabhekusizi Fuzane, yena ohlabela le Maduma Express. UFuzane ungumsekeli kamgcini sidalo weNkayi Festival, njalo usichathisela okuningi ngomcimbi abawuqoqayo.
Ngibusizi Fuzane, ekhaya ngivela eMakhasane eNkayi. Sikoke umcimbi wethu ukuthi uyoqala isukela koBulawayo mhla ka 24, sizobe sisegonye ezitolo mhla ka 25. Umcimbi wethu kahle kahle ngingasho ukuthi ingu 7, so sizoqala egonye ezitolo. Wavele wasibhukha lo muntu sinyakeni ojolileyo, siye sakwenza lokho. Sikwenzela futhi kungela ukuthi siye sathola iposta singabantwana beNkayi kuphela. So sizoqala egonye mhla ka 25, 26 siyabe siseNkayi Center, sisuke lapho siye eGwelutshena, sisuke eGwelutshena siye eNyanje, sisuke eNyanje siye eMateme, from Mateme siye eKhomayanga, from Khomayanga siye eVala seseMpumelelo. Njalo ngokwamalungiselelo siyasuka sacabanga ukuthi senze ukuthi umculi ngomculi ozosijoyina, or esihamba naye le usijoyina nge-1000 rand. So basabuyela baba balutshwana abaculi eNkayi baningi bayafika maybe ngoma-63 kodwa singu-22 kuphela kokwamanje. So sakwenza kwaba open ukuthi abenze ama-poetry nalaba abahlekisayo amanezinto ezinancane, ba-approacha futhi nabadala isikolo ukuthi mangingaba abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuze zibonakalisa amathalenti wabo, kuvulelekile konke lokho. Njalo ngenjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezitaladeni bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba ikwenza izinto ezisiphidleleyo. Siyabona nama-grant angene kakhulu ayabusa. Khuluma kunje, abanye sebenza amagama amabi, abanye sengingasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa. Sebenamacala abawenzileyo bengakuqondanga ngalokho ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emkondweni yabo.
Ukhulume ngokuthi abanye abafuna ukulixhasa babhadale laphana imali. Ngeyani imali leyi? Njalo lini elikuqoqayo lincediswa mbani? Lizenelisa ukuthi indleko zonke lizibhadale?
Alright, umbuzo omuhle lowo dadewethu. Imali leyi esiyiqoqayo laba basijoyinayo ikhava isound system ezidlala laphana, engakwazi ukuthi ibangele abantu ukuthi mhlawumbe bangasiya-3 to 5 proper sound mhlawumbe mangayibeka ngaleyo isawunje ethe ukuthi la transport kanye nokudla okuzodliwa khona ngale. Umuntu ma ngabe econtribute leyo mali ihavard ukudla kwensimbi yonke leyo mfeto, i-transport iyamkhava ukuthi khona lapho. Sihamba nokugigangoma usuke ungikho wedwa, mhlawumbe la magigangoma abe mathathu okanye babe yi-3, 4, bonke bathatha thukho kokhona lokho esizobe sikwenza, or kulabo ohamba nabo oyosana labo ukupromotha umculo wabo.
ke abantu abazolilalela bona bayabhadala yini injalo lina liyalidinga yini usizo lokuthi liphathiswe ukuqoqana lomthetho ungaphakathi
njengoba singabantu esifika khona napha ngoku abaningi base South Africa bakhona bakokulawayo kodwa ukuthi uziye kuwenkazi uyacela esikhwameni so abangenayo abantwana ngamadola then abadala ngamadolari
Kangelele ukuthi bazabuya ngobuningi abantu.
Kangelele ukuthi bazabuya ngobuningi ukudlula lesiyana ngoba babekuthakazelele kakhulu njalo abanye abasiyeza engathi imibono. Hayi, yikho liyenza. Kuyafuneka sisele kusase isikhathi njengabazali la ukuze ithole mhlawumbe sibikhavele sakhongolozela lapho engakikela khona labantu abathathiswa la ngamali zokuphila phansi.
Nje bebaningi abazalixhasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele
bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo kojunction kushilo ukuthi hayi ngixhasa ozabini la ngizokunika okuyi-flexi ekele ukuthi naye kwelaphisayide ishiziya also give the best ngathi kufika laphana kuba khona kwethu nabantu baba baningi ukuze naye akwazi ukuhlomula business wise ngikuthena ngathi futhi kusase ngumuntu oyedwa osibizile nakwesipho sami entayi esenta
kubaculi
kubaculi laba abasabelile ngise ngikhosha laphana originally nayo izoba khona iyachasa nayo kusakela isandla ngaphana nge-transport kanye nembijana mbijana funerals ekhomayana abaculi ababekhona kunabaculi abathi Precious Diana Colin Moyo and Yabelungu ngizwa ngumaphotho bacula bomamthi omunye uthiwa ngumagwizi naye wenza into ezepoyetry into ezingathi ngamahlaya uyahlekisa nakhona mpela kuze sifike up to 22 ngiyabanisa abantu bakithi ukuthi phela babuye bazobona ukuthi abantu abazobenzenjani sicela basisapot khathi nala eduze phambili ukuthi baye khathasa ngeke sale sizosabela lokhu abafike besikhaze khona sizosebenzisana ngabo
lowo ngubheki Fuzana umculi wenkayi esixoxelayo ekwele South Africa siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Nkayi Festival. Festival. abizawuzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngekhefu lekhisimusi njengoba lizwiswele nje imzwisa yamakhono abalawo banengi ke abaculi abalingisi imboni umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.